TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 10 kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Urongwa hwekuti pharmaceutical industry vaone kuti chii chingagona kuitwa nenyika yeKenya chichibatsira Zimbabwe kuti tigone kuwana mishonga yakasiyana sana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka nhasi kubva kuKenya uko vakanyorerana zvibvumirano zvizhinji nenyika iyi.
Hatisiri chinhu chakanaka kuti vanhu vetsvuto vasvike pakutongwa necourt martial, kwete iri nyaya dzimwe asi nyaya dzekuba nekuhupa vanhu. Chinhu chiri serious musozvipedzisa.
Mauto matatu eZimbabwe National Army atongwera kugara mujeri kwemakore 15 pamunhu mushure mekuwanikwa aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti.
Hatina kana dambudziko rekuti kuwanda kwevanhu nekuti nyaya iripo ndeyekuti iko zvino kune mabai election, haisi general election. General election iripo gore rinouya, kune mabai election 29 chete. Saka isusu tiri kuenda kuya kunenge kuine mabai election.
Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vakatadza kuita musangano wavo nezuro pachinoi hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka kuZimbabwe nhasi kubva kuKenya kumusangano wavanoti wanga wakanangana nekusimudzira nyaya dzezveupfumi, kushanyirana uye kudzidzana munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika. VaMnangagwa vakakurudzira mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta kuti vabatsire Zimbabwe mukubviswa kwezvirango zvayakatemerwa nenyika dzokumadekoero. Nezuro vaKenyatta vakakurudzira nyika dzose kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa Zimbabwe vachiti zviri kuvhiringa nyika nevanhu veZimbabwe. Nyanzvi mune zvematongoro enyika nezvekudzidzana nedzimwe nyika amai Lainandlela vaudza Studio 7 vari kuKenya kuti musangano uyu musangano unokosha kunyika dzeKenya neZimbabwe, vachiti kudzidzana kwenyika mbiri idzi kuchabatsira nyika nevanhu vemunyika idzi.
Musangano wavari kuita uyu ndokusunganidza ukama pakati penyika yeZimbabwe neKenya zvichibatsanidzira pakutengeserana kwatinoita nenyika yeKenya zvichisanganisirawo zvekare nemainvestment. Tikatarisa nyika yedu nenyika dzese jekerere dzanga dzakasangana nedambudziko reCovid, asi tinoona zvekare kuti zvisinei neCovid pane hukama huri pakati penyika yeZimbabwe neKenya. Hukama uhu tikada kuutarisisa hunobvirira kure, akupambwa kwenyika mbiri idzi, uyezve hunoramba huchienderera mberi nokubatsirana mukukura munyaya dzezvekurapa, munyaya dzekare dzetourism, tinove nyaya dzinosunganidza ukama hwenyika mbiri idzi.
Chii chatingatarisira kubva murwendo rwavaMnangagwa kuKenya?
Chikuru chandingati chatingatarisira mukatarisa nyika yedu, nyika iri kusanganidzana nedambudziko rekushaikwa kwemushonga inogona kubetsera vanhu vanenge vachirwara zvirwere zvakasiyana siyana. chandafari la chikuru pa urungwa wanaitwa wabasanganizana nao urunga wakuti pama pharmaceutical industry waone kuti chii chingagona kuitwa ni nyika ye Kenya chichibatira chichibatira Zimbabwe kuti tigone kuwana mishonga yakasiyana sana tikada kutarisisa tichienda kune rumwe rutivi nyika ye Kenya inonyanyo zemberana nenyika ye India. India inoipa iyo nyika inogadzira mishonga yakasiyana siyana endezve tikada kutarisa zvekare India kana ichitengesera mishonga kunyika ye Kenya inouya nemutengo wakadzikira. Naizvozvo tinotarisirawo kuti Zimbabwe ichaona kugona kuwanawo mishonga nenzira yakafanana nezviri kuitwa neKenya. Saka tinoona kuti hukama hweZimbabwe neKenya hukasimbiswa zvikuru, tinogona kubetserekana chaizvo.
Maizera, iyo Zimbabwe chii chaingaitira Kenya mukudzidzana uku?
Tikatarisa panyaya yebilateral trade pakati peZimbabwe neKenya, tinoona kuti Zimbabwe ino exporta zvinhu zvakaita seshuga, tobacco necotton. Zvinove zvinhu zvandingati zvakabata upfumi hweZimbabwe. Hongu zvinhu zvarerekera kune rumwe rudivi zvakonzeresa kuti zvinhu izvi zvanga zvichimbosupplywa neZimbabwe kuKenya zvinge zvadzikira. Tikatarisawo pane nyaya dziri kuti neta dziri kunetsa nyika dzese. Tikataura nyaya yemaweather conditions, maweather conditions achiri kusangana nawo ari kuita kuti pasi rese rinetsekane, mvura iri kunetsa. Asi zvisinei hazvo, tikatarisa mugore ngati 2020 panofungidzirwa ipo kuti mari yakabva muKenya ichienda kuZimbabwe inosvika iyo pa 10.68 million US dollars. Inove mari yandingati imari zhinjisa inotogona kunge ichibatsira kusimudzira upfumi hwenyika yedu yeZimbabwe.
Matongero eZimbabwe nematongero eKenya akasiyana. Sekuona kwenyu, Kenya inofungei pamusoro pemamiriro akaita zvino muZimbabwe?
Zvizhinji chaizvo zvatingafungidzira kuti vanofunga pamusoro pezvo. Tikada kutarisa tichibata kurukuru TV rema human rights, tobva tatarisa zvekare tichibata kuru TV rema sanctions. Zvinove zvimwe zvezvinhu zvataurwa naPresident Emmerson Mnangagwa vakati ivo tanga tichikumbirawo kuti President mutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta vanga madii kuti taurirawo nenyaya yemasanctions aya. Masanctions aya anove akonzeresa zvinhu zvakawanda kuti zvisange zvichifamba zvakanaka munyika. Hatingarambi tichingochema tichingokumbira nyika, nokuti masanctions tikada kumatarisa chinhu chiri kungoramba chichingobuda panguva imwe neimwe. Naizvozvo ndinoona sokuti akuve nechikumbiro ichocho after vabvumirana kuti takusainirana nyaya dzemabilateral ties, takusainirana nyaya dzemabilateral trade, dzeinvestment nedzetourism. Zvinhu izvozvo zvakumbirwa navamunangagwa kuti tanga tichikumbirawo kuti muisewo shoko renyu kuti masanctions akatenerwa nyika yeZimbabwe nezvizvara zvemuZimbabwe abviswe. Tinoona sokuti idanho rakanaka ratorwa nemutungamiri wenyika weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika nezvekudzidzana nedzimwe nyika, amai Laila Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Panguva iyo mhosva dzekuba pachishandiswa zvombo dziri kuramba dzichikwira munyika, mauto matatu eZimbabwe National Army akatongerwa kugara mujeri kwemakore 15 pamunhu mushure mokuwanikwa nedare remauto reZimbabwe Defense Forces General Court Martial aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti. Gwaro rakaburitswa nemutauriri weZimbabwe National Army vaAlpheus Makotore rinoti mauto matatu epakamba ye 4 Infantry Brigade iri mumasvingo anoti Fortune Dlovu, Rachel Manyanga na Kainos Masase vakapiwa mutongo uyu musi wa 5 mwedzi uno mushure mokuwanikwa vaine mhosva dzavakapara pakati pandira nachikunguru gore rapera mumasvingo. aka akasike kutanga kuti mauto atongerwe kugara mujere mushire mukuwani kwa aine mhosva dzekuba achishandisa futi asi izvi zvinonzi nevamwe hazvisi kuratidza sezviri kushanda vaimbova meja muchiuto vaGiles Mutsekwa vanove mutevedzeri wasadyigaro mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vanoti kunyangwe hazvo mitongo yakadai ichifanirwa kunge ichibatsira kuderedza mhosva dzinoparwa nemauto hurumende inofanirwa kukasika kugadzirisa mamiriro ehupfumi hwenyika uye kubhadhara mauto miripo yakaringana ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
noti isisu idanho riri pamutemo zvirimo mumagwaro mbiro remauto emuno muZimbabwe kuti vanhu vanotongwa kubvira padanho riri pasipasi kusvikira wasvika kugeneral court martial saka profesi iyoyo danho rakatorwa iroro riri pamutemo zvikuru rakatedzerwa nezvazvo chinhu chiri kutitsamwisa chiri kutisuwisa ndechekuti hachisiri chinhu chakanaka kuti vanhu vetsvuto vasvike pakutongwa necourt martial kwete iri nyaya dzimwe asi nyaya dzekuba nekurubha vanhu chinhu chiri serious musociety medu saka chinhu chinoda kutsvagirwa mazano ekuti zvitopeka sei izvozvo zvinomiswa sei
saka zvii zvamunokurudzira vamutsekwa panyaya iyoyi kuti dai zvaitwa
chinhu chatinokurudzira kuti dai zvaitwa chekutanga ndechekuti mukasvika mukaona masoja akatrainwa nedisipline aakutanga kureidha nekurobha vanhu tinogona kuvapa chirango fanika kupiwa kwavaitwa vakomana vatatu avo asi izvozvo zvega hazvisirizvo pazvinofanira kuguma tinofanira kugumira pekuti chikonzero chaakuita kuti mauto edu asvike padanho iroro ndechei urombo hwaita sei kubva wasvika ipapo hunogadziriswa sei chekutanga kugadzirisa urombo ihwohwo ndechekuti mauto edu anofanira kubhadharwa zvine mwero chechipiri ndechekuti mauto edu anofanira kugara ari patraining neretraining nekuti ndo panobva discipline chechitatu ndechekuti mauto edu anofanira kudzidziswa kukosha kwakaita macitizens emunyika nerespect yavanofanira kupiwa nechikonzero chavanofanira kudifendwa macitizens haikona kuataka macitizens
asi munoona here izvi zvichibudirira kuitwa tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pane inonguva vamutsekwa
chinonetsa ndechekuti muZimbabwe mune zvinhu zvikuru zvinoda kutanga zvaitwa chekutanga kwajonga ndechekuti panofanira kugashirwa kuadhimitwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe panofanirazve kubvumirirwa kuti sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe chinhu chinofanira kuitika kuti zvinhu zviite improve
asi munoona here matanho iwaya ari kumbotorwa neZimbabwe National Army achidzora unhu hwemauto kuti vasazenge vachipinda munyaya idzodzo nokuti tinoona kuti nyaya dzakawanda dzekubiwa pachishandiswa pfuti dziri kunongedza kumauto nemapurisa
zvisikanzwa yese haiperi nekurohwa neshaa
vaimbove meja muchiuto vaGiles Mutsekwa vanove mutevedzeri wasadyigaro mubato reMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora vari parunhare kwamutare naJonga Kandemiri weStudio 7 MDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora yakatadza kuita musangano wayo nezuro pachinoi hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vamonzora ava vaifanirwa kutaura pamusangano uyu vakazoitira musangano wavo pamba peimwe nhengo yebato ravo vawiri nyambe mumusha unogara weruzhinji weColdstream. Vamonzora vakati vakatadza kuitira musangano wavo muchinoi hoo nekuda kwekusafamba zvakanaka kwemashoko emusangano uyu sezvo dzimwe nhengo dzavo dzainge dzisazive kuti musangano uchiriko here kana kuti kwete. Vamonzora vakati chimwe chakaita kuti vasaitire musangano wavo muhoro inyaya yekuti vainge vave kutyira upenyu hwavo sezvo nhengo dzebato reZANU-PF necitizen coalition for change kana kuti CCC dzainge dzichimbe mbeya mbeya petro nipabaida kuitira msangano wawo
atina kuzokwanisa kuita public meeting yataka tida kuita nepamusaka pekuti papa pane ma issues ya security maona vanhu vezano PF vachitenderera paya vanhu vetriple C vanga vachitenderera isu hatikuda kuitwa drone in nyaya ye violence
panye kuti misangano yavo iri kuenda vanhu vashoma zvichienzaniswa nemamwe mapato vamonzora vakati bato ravo riri kuenda kunzvimbo dzine sarudzo dzemabyelection chete kwete kufamba nyika yose sezviri kuita mamwe mapato
hatina kana dabudziko rekuti kuwanda kwevanhu nekuti nyaya iripo ndeyekuti iko zvino kune mabai election haisi general election general election iriko gore rinouya kune mabai election 29 chete saka isusu tiri kuenda kuya kunenge kuine mabai election tiri interested seMDC tiri interested nekuziva vanhu vachavhota kwete kuti vanhu vauye kubva kuZimbabwe yese matimana ese kuuya kuwa difochi noi
vamonzura vakati vakazopedzisira vaita musangano nenhengo dzavo vachironga mafambisiro avachaita nyaya dzekutsvaka rutsigiro rwenhengo dzavo munzvimbo dzose dzine sarudzo uye kuronga musangano wavo mukuru uri kuitwa muHarare kuZimbabwe grounds nesvondo
tanga chitaura nevatungamiri vekuno kuchinhoi nemashonaland west nenyaya dzemabai elections ari kuitika musi wa 26 tanga chitaura nenyaya yekuti mapolling agents edu zvinenge zvakamira sei uyezve support candidate support yachapa kumacandidates edu yakamira sei ndo chinhu chekutanga chechipiri tanga tichitaura nenyaya yestar rally yedu yatiri kuita kuZimbabwe grounds musi wa 13 March musi weSunday saka tachikurukura
atabvunza nhengo dzetriple C kuti sei dzainge dzichimbeya mbeya pedyo nepaida kuitirwa musangano neMDCT nhengo iri kukwikwidza muward 2 muzvari Patricia Chibaya vakati vainge vasingazive nezvemusangano uyu uye vaifamba muwadhi mavo
inini ndasikatombozvizivawo kuti vanotori nefaction paurimi inini wadhi ndiwe yawadhi yandiri kumiriwo yandiikupidza saka inini ndikutofambawo ndichiitwa visibility yangu ndichitukuta zvotudo ndichikwana mafly ndasikatombozivo kutwa neprogramu
Studio 7 yakatadza kubata nhengo yezanu PF iri kukwikwidza muwadhi umu vayasini yasini sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi Newsday mune nyaya inoti hurumende inokurudzira vanhu muZimbabwe kuti vasiye motikari dzavo kumba asi vashandise mabhazi eZupco kuti vasaremerwa nemitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari iyo iri kuramba ichikwira vachitaura nevatori venhau nezuro gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zvemu vakati vanhu vanofanirwa kushandisa mabhazi eZupco panzendo dzavo nekuenda kubasa muNewsday makare nhengo dzeparamende dzinokurudzira gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti vaone kuti vatori venhau vanoshanda nekugara zvakanaka sezvo vachiita basa rinokosha ivo vasina kugara zvakanaka Jave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi mugoma wande namugoma yajonga namose vashamarari. Zvokwadi ndada kuti ndiwe kuti nepolitical violence iri kuitika muZimbabwe. Ko iyo Pollard yakanga ichingogara matare vaigadzira chii? Chavaigadzira kwanika vatengera nemota ikeno vanhu vaakungorohwa vaakungourawa chii chavaigadzira handioni betsero yavakaita iniye kuti Pollard inei spaku wakungotambisa mari dzenyika kutambisa mari dzenyika vanhu vachitambura kudai nekutengerana mota kuvharana vana vezimbabwe vasadero mani ndiotenda hangu ndini mafuka
Amukazei pa Studio 7 apo Passion Java uyo ngaadzoke kunyika kwake uyo Mariki kuda kuzviita anotizira kuAmerica iye achivhiringidza zvino ndiye unokurudzira kurova kwevanhu Zimbabwe Passion Java uyo gabi gabi koko beberongarisa inywe basho njava dzoke atimudi koko ndiye mhondi yezanupiyo inotungamira mazhurugwi
wadi pa studio 7 ana kumajonga kwakadi 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 raya kuno kurembo usawo naimi ana mukomajonga wei studio 7 inonyepera tinoti chokwadi makati boda maboda ose avhurwa ko iri boda rebed bridge rakachangovharwa wani ziko zvirwitike kuvasi pana afunga kuti bira mari kana yapinanga gwe kuvhura ikaboda mosva yedu ndei modishwa kuenda kumusha tobadala mbari dzikusvika ma 2000 kuya kuno kusava kuma 3000 zvinobudawo here izvozvo mari dzakawanda kudaro ma 2000 rand ma 3000 rand kuvhura ikaboda munangagwawoye tingopindwa mapindo ataita munhu akabayiwa anongobuditsa kadhi rake ropepa resetifiketi recovid ramurireva harina zvarinoshanda ramuroti sevhente chakuti awaziro kudai kudyira vanhu mari mahara bepa iroro ende kuri kushandiswa mapepa esheki vanhu achingobhadharana papoda munhu ngaabuditse kadhi rekuti akabayiwa achienda kumba kwake.
Halo halo pa studio 7 ndidavid pajohannesburg apo ndokumbirawo kuti ndikwazise rume anonzi Douglas Monzora ari paHarare apo. Tichiripo paHarare ipapo ndokumbirawo mundikwazisirewo vakomichi tiri papo futi ndozoda kukwazisa uyu musikana ari paBlues, musikana ari paBlues uyu Maikupe. Kumbirawo vestudio 7 vafarisiriwo vanhu ava, mundifarisiriwo vanhu ava nekambo kapachesu kanonzi mai utangire iko musindo. Ndapedza zvangu ndini diva pajohannesburg apo.
Makadi pastudio 7 kune vamwe vanhu vari muhurumende umu vanoita basa rokunyepera macitizen ezimbabwe, vana vezimbabwe vakafanana na Taunga Ndoro, Agnes Mahomba, Priscilla Chigumba. Vanhu ivava vanhu vatokava dambudziko ravane nyika here. Ukatara vana Taunga Ndoro unenge achitaura zvekuti kwa pavana vari kubakwa necovid-19 chinotifadza hapana akafa. Ko kana vakazotanga kufa odi unoda kuzoona zvinhu zvashata. Unenge achingoti ha zvinhu zvakanaka, achingotaura sokuti hazivi zvaanoita. Vana Agnes Mahomba kuchingoi tiri ngomhanya mhanya, ivo vana Priscilla Chigumba kuchi hatiri kupesai chi vanhu vokuvhota kunzvimbo dzimwe dzakawanda hakuna kana vanhu havambozivi kuti kuri kurejistiwa kuvhota nanhasi. Kushati ivo basa ravo vevachishandira kupi vanhu ivava?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika reDepartment of Defense raramba kutambira ndege dzehondo dzerudzi rweMiG-29 dzaranga rapiwa nenyika yePoland kuti ziendeswe kuUkraine, uko nyika iyi iri pakati pehondo neRussia. Poland yakanga yati ichapa America ndege idzi kuti idziendese kuUkraine, asi ichiti America igopawo Poland ndege dzayo dzakashandiswa uye dzinogona kuita basa rimwe chete iri. Asi America inoti haikwanisi kutambira ndege idzi nekuti America nenyika dzesangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO hadzifanirwi kuonekwa sedzatanga kurwisana neRussia. Tabata vanongorora zvematongoro enyika vaden moyo kuti vatiudze zvizhinji.
Maonero angu ndekuti pane zvinhu zviviri panapa. Chekutanga ndechekuti America ne NATO vari kutaya kusaonekwa kunge vari kupindira hondo iyi se NATO directly vachi kuti varwisane ne Russia vari kutaya kuprevent that because Russia pesito zvoti in nuclear power and munhu vari kudila naye uyu Putin njere dzake right now hadzisi kunyatsonzwisisika kuti munhu anogona kutungidzwa manuclear kukafa vanhu vakawanda so vari kutraya kupreventa direct confrontation in the hope yekuti vanogona kunegotiata naye kuti withdraw matroops ake
saka nyaya iri kuitika nemajetsi aya ndeipiko nhaye vamoyo
nyaya iri kuitika nemajetsi aya ekupoland ndeyekuti Poland yavhuma kuti ndobatsira nemajetsi aya asi hatisi kuda kuti majetsi aya asimuke from kunyika kwedu because then that means kuti Putin anozoti iPoland yakaita sei yakabatsira nemafighter jets aya then yobva yaita direct enemy yekuda kurwisa Poland saka Poland yanga asuggesta kuti majets aya mafighter jets angaende kuGermany and then maamericans ovaona nzira yekuti anoasvitsa sei kuukraine kuti abatsire maukrainians so panapa ndo pane bongozodzo rekuti America iri kuti akasimuka from Germany then again that means kuti NATO yaita sei yapindira hondo iyi and so right now ndo pane dilemma
vamoyo chii chiri kuitika apa ichafambiswa sei nyaya iyi
maonero angu ndeyekuti Poland ineighbor yeukraine mavuto mafighter jets aya mapilots anodii kuenda kupinga muPoland oona nzira yekuti anoatora sei achidzokera nawo kuukraine versus kuti aendeswe kugermany uku then zvozoita conflict yacho but iguess hazvakaoma ndozvaitaure
munofunga kuti America ishata sei apa
America iyo iri kuhopa kuti masanctions aaisa aya even aaiswa nhasi ekubhana oil nenatural gas inobva kurussia kuti uye kustates kuti mapressure yairi kuisa economically ichafosa Russia kuti ichinje maitiro idzosere masoja ayo but again even latest sanction yeoil handioni kuti inogona inoaffecta Russia zvakanyanyisisa because US hai importi oil yakawanda kubva kurussia maeuropean countries ndio anodependa neoil inobva kurussia and maeuropean countries aya ari reluctant kuti vabhane maimports eoil from russia because it's winter right now and they are dependent on mafuta iwavanobva kurussia so nyaya yacho iri complicated but at the end of the day tikaona macasualties vanhu vazhinji vachirwa takutanga kuona pressure inobva mumacitizens of the world vachiti hamungaregerewo vanhu vachiurayiwa zvakadai muchingoti hamusi kuda kupindira because muri NATO so hamuda kuti kufe vanhu vangani
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kudzoka nhasi kubva kuKenya uko vakanyorerana zvibvumirano zvizhinji nenyika iyi mauto matatu eZimbabwe National Army atongerwa kugara mujeri kwemakore 15 pamunhu mushure mekuwanika aine mhosva dzekuba achishandisa futi mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vakatadza kuita musangano wavo nezuro pachinoi hall nekuda kwekuti vanhu vashoma vakaenda kumusangano uyu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.